Phantom, do it.
Levels Phantom Naribe. Tina the Crystal. Chataka Zidza Puga Mapasi Kutitikunde Hundo. Hatirwe teka totemba mapiku titikunde hundo. Eba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Tiripa kunyengetera, tiripa kunyengetera. Eba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Ba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Tiri kunyengetera kwa murishe, tichangete iwa mushanta ishe. Kotiva nota kwa ishe, bachangeta iwa mushanza ishe. Dachema chema ishe wangu dachema chema. Dachema chema ishe wangu dachema chema. Eba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Tiripa kunyengetera, tiripa kunyengetera. Eba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Ba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Shaka wanda shataka sangana nasho asitaigwirwa nedenga. Mai wane dima msango taivenekerwa nedenga. Dachema chema ishe wangu dachema chema. Dachema chema ishe wangu dachema chema. Eba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Tiripa kunyengetera, tiripa kunyengetera. Eba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Ba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Dachema chema ishe wangu dachema chema. Dachema chema ishe wangu dachema chema. Tiri kunyengetera kwa murishe, tichangete iwa mushanza ishe. Ankotiva nota kwa ishe, bachangete iwa mushanza ishe. Chataka zidza puga mapasi kutitikunde hundo. Hatirwe teka totemba mapiku titikunde hundo. Eba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Tiripa kunyengetera, tiripa kunyengetera. Eba kunyengetera, tiripa kunyengetera. Ba kunyengetera, tiripa kunyengetera.
Phantom, do it.
Levels production.
Well done. Go and save your time.